Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura mabhazi matsva makumi mashanu akapinda munyika nezuro uye mabhazi aya anotarisirwa kubatsira mukupedza dambudziko rezvekufambisa iro riri kunetsa vakawanda munyika. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMnangagwa vati pane mamwe mabhazi zana ari munzira uye vakurudzira ZUPCO kuti ibate mabhazi aya zvakanaka pamwe nekuona kuti afamba nenguva dzinorerukira veruzhinji.
Today marks the sixth commissioning following the commitment made by the government of Zimbabwe to prioritize comprehensive urban public transport system so as to increase convenience, reliability and comfort to our commuting public. Today we are commissioning 50 buses which will be mainly distributed
nhasi ndeke chitanhatu tichitwarura mabhazi kubvira patakaita chisungo chekuwedzera zvifambiso mumaguta nemumadhorobha kuti vanhu vafambe zvakanaka. Nhasi tiri kuparura mabhazi makumi mashanu awo achashandiswa mumadhorobha nemaguta.
ZUPCO yave nemabhazi anodarika mazana manomwe munyika yose. Mabhazi aya anouya mushure mekunge ZUPCO neNational Railways of Zimbabwe vaparura chirongwa chezvitima zvekutakura vanhu muHarare neBulawayo svondo rino. Svondo rapfuura vaMnangagwa vakavhurawo matare matsva kuChinoyi uyewo vakaparura zvirongwa zvitatu zvemombe dzemukaka kuMhondoro. Asi vamwe vanoti kunyange hazvo zviri kuitwa navaMnangagwa zvakanaka, vanoona sekuti vanofanira kusiyira basa iri kumakurukota avo kana vamwe vashandi vakuru muhurumende. Mumwe mugari wemuHarare aramba kudomwa nezita anoti mutungamiri wenyika anofanira kuvhura zvinhu zvikuru kuru chete.
Tidai vanga vari kuti mamwe mabasa afanike kukomishina mabhazi nekuti vakazviita pekutanga, zvaakusarira mamwe makurukota avo. Zvekare vanofanirawo kunge vachisiyiro mamwe mabasa kune vanhu semutungamiri kuti asaramba achingoita zvose ari mumwe chete, nekuti zvinozoita dambudziko serava vakamboita vachinzi vanyanyoshanda. Zvimwe zvacho ndizvo zvihonzeri yacho inenge yakonzera.
Mukuru weMedia Center vaNS Muzengi vanoti ndizvo zvinotarisirwa kuti mutungamiri wenyika avhure zvinhu zvikuru, asi vakati munyika hamuna budiriro, ndosaka vaMnangagwa vachiwanikwa vachivhura kana zvinhu zvidiki diki.
Zvinenge zvichida kuti munyika munge mune budiriro, munge mune maprojects makuru iwawase ndiri kutaura. Ekuzotoonda hamutungamiri unoti haizvo ndezvenyuwo vadoko maminista. Asi dambudziko raitika muno ndorokuti hamuna izvozvo zvikuru zvingavugwa nomutungamiri wenyika. Saka zvikuru zviripo zvinenge zviri zvidoko izvozvo ndozvava kutoita. Saka dambudziko guru riripo nderekuti munyika hamuna budiriro iri kunyanya kuita.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo, ndosaka vaMnangagwa vachida kuonekwa pese pese.
Uri hwavo hauna delegation yemaduties. Vanoita utoro hwekudaita sekuti vaita zvechimbimbindoka zvokuti hurumende inorangwa nomunhu wani, hurumende unorangwa napurezi. Bhikozi nezvese yavo iyeye yavari kuita zvinhu vachapedzera vakuinda kundoita official open mabhini zvakandoitwa nana vachina Martha Marutsapo. Zvinenge tingatarisiri kuti zviitwe nemutungamiri wenyika.
Asi imwe nhengo yevechidiki mubato reZANU-PF vaPeter Matange vati hapana chakashata pane zviri kuitwa nemutungamiri wenyika, vachiti vari kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018.
President Mnangagwa takaona vachideclare mazuva apera kuti nguva yekungotama projects yepamuromo chete yekungotaura asingazadzikiswi yakapfuura. Saka tirikuona kuti vari kuramba vachimhanya nzvimbo nenzvimbo, vachimhanya nguva nenguva kuti vaite maprojects chete arungoonekwa ari kuitwa.
Vaenderera mberi vachiti vaMnangagwa vari kusimudzira nyika kuti ifambirane nenyika dzese dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.